kutsanangurirwa nemapurisane vakaonawo kuti zvakaitika ndezvokuti pane motikari yanga ichifambirawo ichibva nekumarondera vanhu vanga vari mumotikari umwe havana kuziva kuti motikari iri mberi kwavo kana vachamisa vanga vari muconvoy
vanoti ivo zviripo ripotyo motikari dzaziri mberi dzakangomira ndokubva ivo vafunga kuti hamota dzamira ngatiovateke ndokubva vanoblokwa uku ndokubva vauya vakaatakwa mumotikari mavo vachinzimbe kutitevera ndokubva vakagona vashamisa vachipinza mumotikari muyamaya vachidii vachiataka saka ndokubva vatazokazisika ndokubva vatotopinza nemotikari yavo vozovanga vari kuvatapa then vachibva vazonomhangana kumapurisa ekuruwa ndozvavanoziva but nyaya yanga iripo yanga ikunzi vanga vachinzimbe kutitevera muri maintelligence officers or something like that ndotsanangura iripo
saka imi pane humbo hwamakwanisa kuona vanhu ava vasori here kana kuti vari kumilitary intelligence here kana kuti vanhuwo zvavo
vanhuwo zvavo vari kuzvifambira hakuna motikari iyoyo haisi motikari ine anything to do with government or arms of government inongoriwo motikari vanhu vaizvifambirawo vakangofungawo zvavakafunga tisingazive kuti ivo vaistage hachii asi kwete vanhu vanga sevasori
tiri kuonawo kuti mugwaro ramaburitsa iri muri kutaura kuti imi mutungamiri wenyika munhu anoremekedza vanopikisa muchitaura kuti ndokusaka vachida kuti mutungamiri webato rinopikisa anga achipiwa chiremerera chekupinda kana mudare reparamende nyaya iyoyo yamira papi
iko zvino chikuru chatiri kubvingirirana nacho sehurumende kuyananisa mitemo iripo yatinoti alignment yamalaws iri behind nguva yareba zvikuru saka ndozo the biggest job re-legislative agenda iyo ichazoteverawo zvayo but pari zvino iyoyo tiri kuda idzi kukwedu uku tinenge tinana aipa nebsa ndodza tokumanyidzana nadzo kune vamwe vose imwe mitemo yese iri outstanding ndoiri kuyananiswa iyo tozoiona kuti kana tapedza izvi zvinozotevera here ndizvo apapi izvozvo.